Mabonasa awara outstanding zima game 2 akateedzana. Iri kupedzisira nerino ritedza racho. Ndo asati vabhadhara.
Sekuziva kwangu, bonus yari kutaurwa nezvavaya. Pesa tanga tichingobhadhara mabonus sekutamba kwatanga chiita. Saka mamuisa akabara kusara kuire 2 last games.
Pari zvino makataura here nevatambi vechikwata chenyu kuti muchava bhadhara rini?
Hongu, vari kuziva kuti mubayiro wedu ukauya weDelta wevatopo wautamba kuhwina kwatakaita. Tovapa mari dzavo, takatowirirana.
Asi vamwe vanoti sei muri kunonoka kana kuti musina kuvabhadhara imwe mitambo yavakatamba yePremier League, tichiona kuti kumitambo yenyu kunoya vatsigiri vakawanda. Chii chiri kunetsa?
Ndikati mutambo iyoyi tu yakateedzana iyi ndochiti yasati yabhadhara, mimwe yese iyi takabhadhara. Tozoti chimwezve, vanhu mazuva anaya kugraundi chaiko chaiko vanhu vangu vasingauyi. Zvana zvakadzikira zvakanyanyisisa, kurivova ndivo kwationa mari yacho yekubhadhara semaplayers.
Imi sevatungamiri veDynamos, pari zvino pane zvamuri kuita here kuti muedze kuona kuti vatambi sevanhu vakatora mukombe vadzikamise hana dzavo kuti vazive kuti mari dzavo vachapiwa?
Hongu, kuirana takatowirana, takatogara navo pasi tikavaudza kuti mari yavanoiwana, tikavaudza kukosha kweChampions League yatajoina, kuti hatingatadzi kuvapa mari nekuti vatambi vanoda kusevenzesa zvakare muChampions League.
Vanofanira kunge vachitarisira mari dzakamira sei?
Pamagames iwaya munhu aiwana $300 per game.
Vaitamba nezvikwata zvipi?
Tingati ratakatamba neChicken Inn vakadhirowa, saka kudhirowa kwavo vakaita vanowana $50. Ratakatamba neMambas vakahwina vanowana $300, which is $350 per player.
Vamwezve vanoti muchaita rini mabiko ekuti mupembere mukombe wenyuyu?
Tapropoza kuti tiite musi weFriday, but sponsor wedu ndiye anozotipa gwai nekuti isu tinenge tangopropoza nekuti ndiye anoita zvese kuti tiite mabiko nekupa mibayiro yemaplayers.
Pane zvamakatarisira here tichitarisa iyo Champions League yamuri kutaura, muri kuwana rutsigiro rwakadii pari zvino?
Iye zvino ndingati vanhu vari kufona kubatsira vakati wandei, vakawandisisa kuti isusu tichakubatsirai, 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 uyezvo isusu tikuoganiza kuti tiite mafundraising activities.
Mune makatarisira mari yakawanda sei?
$400,000 kuti tisvike mumin league.